chekutanga ndechekuti mubato medu tinoremekedza madzimai zvikuru. Ndokusaka Vice President wedu Ntokozani Kupe mudzimai. Uyezve takagadzira bumbiro remutemo weZimbabwe ratakawedzera nhamba yemadzimai anogara muparlament. Saka bato redu rinokudza madzimai zvikuru. Chechipiri ndechekuti vanhu veRenewal ava vanokanganwa kuti dambudziko reZimbabwe ndiRobert Mugabe neZANU PF. Saka panzvimbo yekuti vataure vachiisa miseve yavo kuna Robert Mugabe nekuZANU PF, vanongoti nangadangana tsvangirai. Tsvangirai haziriye ane dambudziko reZimbabwe. Kana vanhu ava vakanofoma pati yavo, ngavaite zvavo zvepati yavo.
Ko, panyaya yemhirizhonga iri kupomerwa bato renyu ichinzi zvizhinji zvacho zvaibva kuhofisi kwavatsvangirai chaiko asi zvisingazoongororwa?
Vatsvangirai havaimboita zvemhirizhonga. Vatsvangirai havana vanhu vanorova vanhu, kwete. Chakaitika ndechokuti kune vana vakapomerwa kunzi vanga varova vamangoma. Tikaenda navo kumatare, matare edzimhosva akaona vana ava vasina mhosva, asi vanongoti ndevatsvangirai. Vatsvangirai havane chekuita nemhirizhonga, vatsvangirai ivictimu yemhirizhonga.
Totarisawo kudomwa kwaitwa iwo hamai Holland, kune zvakungaitawo mubato renyu imi kana muchikwata chenyu?
Pachindevere vanoiti inxabangxoza, kureva kuti manyama amire nerongo. Hapana zvazvinotibatsira kana kutitorera isu kuMDC kwedu. Kichacha utungamiri hwedu hunovhoterwa. Isu kuMDC watungamiri vanovhoterwa, ndosaka tiri kuenda kuCongress. Ava vekuti vanosangana vopana namasimba istyle yavo iyoyo. Asi chatinoziva ndechekuti kune wanoda utungamiri hwebato iroro wakati wandei. Saka isu tinoti kana vachida kuita bato ravo, ngavaite bato ravo, vasiyane netsika yekungoramba vachingotuka vatsvangirai. Nekuti vana veZimbabwe havana mabasa. Vana veZimbabwe vari kuda pati dziri serious, kwete pati dzekuramba vachingotuka vamwe vanhu vasiri ivo wana Mugabe.